Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura
mutungamiri webato rezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise uwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo, vaMunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai. Vati madzimai anofanira kushandisa uwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Imi semadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti ZANU PF inovimba navo.
Tongi kana chida kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsigirwa namadzimai nyika yese.
Mutungamiri weZANU PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZANU PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa reCCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti ZEC yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukwidza musarudzo. Izvi zvinoitikapo mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEC vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa neFAS, asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagweta edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reElectoral Court. Zvichakadai, Zeki yakaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti Zeki haigoni kuburitsa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare. Asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzemutemo vaBrian Crozier vanoti Zeki inogona kuburitsa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamirira atakaita pano, kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati, apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati, vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerule of law, matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja.
Vaendera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI, zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo, anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro rakakwana rekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuro musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East, richiti ZANU PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzeTriple C dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANPF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANPF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muTriple C vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe.
Vana kuti gomba vari kudestroya mabos akadrilwa navamuzingwa. Izvi zvinoratidza kuti maelithi atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF. Vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanaBeauty Mchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwaChivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo.
I think one of them appeared for both sides and did not turn it west. So now I can do it all on the control problems of both and do it at a bus. From this and send out to the issues of now.
Vebato reCCC vati vanga vasati vamhangara nyaya iyi kumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika mudonho remasvingo iri kukwira zuva nezuva. Nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza Studio 7 kuti dzakatotiza misha mushure mekumisa kuurawa nenhengo dzebato reZANPF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya Christopher Mtonori Rodzi vanga vatirasira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu. Vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge vara vakarambidza kukwidza musarudzo dzebato rezanupf dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vajohn paradza kuti vamirire zanupf mutauriri wemhuri yekwarodzi vaaron mutonhorirodzi vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika
mhuri yamutonhori nenguva dzokuma 7 o'clock madeko inenge yakadzvinyirigwa here kana kudzvanyudzigwa kuti ibude mumugwagwa asi zvoita sokuti moto yachona yaita sokuti yaiovhateka ndiyo inofanira kuva yakamupushira kuti anopinda mubridge
vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparirenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018 Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Muzvare Blessing Bonda vane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka Muzvare Bonda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa chipatara cheparirenyatwa group of hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bonda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr. Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika
tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako
parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri wepiri wacho akavhiyiwa nezuro Dr. Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu pana Zvare Bonda murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma
tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatri timu yaichaita operation Cape Tanga mushure memakore mashanu saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvinei zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti timu yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaaku
vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva
sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day
nyanzvi mukurarisa varwere Dr. Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bonda
taiziva kuti mwoyo wake une problem taifanira kutora maprecautions ekumake sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake
nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo
tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart surgery kuitwawo mazuva ano muno muzimbabwe inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika
munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokushaya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchanhau dzechokwadi tererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro soro richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakaburitsa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa15/10 pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obeti Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike.
Cut off date was 15. You know, that one is just a cut off date. Scientific thing, not personal. Scientific science says close planting by such a date.
Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VaNdevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwewo akanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazinaitanga rezvo ama ronde tupinda naye tabuda tika mapeto ne ronde rimaita wazichadzoka futi tiri minus atobisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinashe Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafuzi manje
matanda arikudonha arikutsva nemoto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding izo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvangafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa, zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch, magetsi adzoka after 4 years. Jekrema changing rooms aitwa extended, taisa plumbing ichange yapera within the next 5 days. Tinotarisira kuti bora rinobva range rava kutambwa tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kovhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Bata Stadium kuGweru neBaba Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wekumahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium. Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Baba Fields. Herentals yave kumandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaChaus Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neShisha Butter Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirirana navo.
Asi ZPC Kariba iyo yaitsanisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kuShamva, Sakubva kwaMutare neAscot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru Muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Sekanzuri yeGweru tiri kugadzirisa zvakanakawo Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitara chosondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutsigisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai Shingisai Suluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Karigende tangire pa album ended kuti ndinotaura kuti album number 8 chienda kuchikoro ndakandiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi ndewake ndaka release wo asina kuti ndaenda ku Zimbabwe saka vamwana yiziva vamwe havaizivi asi ndo yakanga itwa album number 8 saka ndakanzwa kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vava na album anawanda ka masonga zvinenge kutokanganwa
ibasa ratori mwebasa
inotori basa pirate yangu yanyanyisa saka kana taa kusvika kuita ma CD sango kuti no katimbotsvage imwe nzira yekuita sei yekuita kuti vanhu vasatibire tsingo dzedu vatinoti
madigitalzvako mazuva ano guys
ndo zvako mazuva ano saka takabva tatotanga kutoti ma CD ngatimbosiyani pasi.
Jambirira.
Jambiraiton.
Vakakunzwai 2008 yamuri kutaura iyo. Nevari kukunzwai nhasi maserasiana. Inini mumadzi yenyu yachinja zvipapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunza kuvani vanoi nevanoteerera kuti yachinja here. Ndoda kuti ndotori shunga dzangu ndotoziva kuti inini vashandirinandinandifunga kuti ndaichinja chii. Ndinato munhu kuchinja kuchinja ndoda kuti ndinokwanisa kuchinja nematurity. But iko zvinoiza already double that age. Now the 25 was not my main 50. Saka tinoona kuti achinja immaturity in writing songs and maturity nekuyenzi kuti munge rachinja riri achataitseseze musikana medikira kumbara semuchuma mukuru ndoendakatiochinji asi iwai vanhu vateereri ndo vangandondiudza kuti change mudzidzo ndo vangandokwanisa kutsanangura kana kupindura mubvunzo iwowo.
Ane nyaya ino gara ichindibata. Tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs, vakange vakuita vanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda. Imi makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvika nhasi?
Iya isaitoitawo zvokutonzwa kuva chitoroshamisik and matora nyaya yandishamisa nokuti musoro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaita mwaudza ndichikuti ndichanandisozobudisa zita remunhu vacho kuti uyu mukomana uyu kutova murume mukuru aitouya kuchechi kwedu asi akazorekesa kuya ndinoda kuti bhanga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi nokuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs anenge anga angudzi magigs mumasa vacho saka ndakazotanga kutozonzwa kuti kunotonwa madrugs nai kuti vanhu vakwanidze kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndo petakatanga kuzonzwa nezvana Whitney Houston kuti ndozvaanoita nemamwe masecular musicians nezvematauro izvozvo kuti kana vana londo vaita kangonzwawo kuti taita maconcert nawo tichiti vadikiwo masuva chaya kumabackground totangazoti avanenge vachitonwa doro vanenge vachitoinini taitoshandisa kuti vakuimba gospel madoro futi ari kuzeri kwemaketeni saka tichaitotishamizawo otikaiti kana taimba kaatokuda nemusodzo tofunga kuti shuwa munhu ari kutokomborerwa iyo inenge ti
Manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 naMai Shingisai Suluma vari parunare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira ZANU-PF rutsigiro. ZEC inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination court. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusemwe naPraxidis Jeremiah.
Soku isika tisen